vachitaura mushure meurongwa hwaitwa nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum nhasi senzira yekurangarira vakafa nevakakuvadzwa. Mumwe wevanhu vakapfurwa mumhirizhonga iyi vaLove Joy Munetsi vati vari kurarama nebara repfuti mumuviri wavo, izvo zviri kuvarwadza zvikuru.
Ndakashudwa musi wa 1 August chibva kubasa muna Nelson Mandela paFidelity House. Bvazuva iroro ndiri kurarama neblade mugumbo mangu rinokonzera kurwadza, especially kana kuchitonhora. I cannot walk, handikwanisi kufamba kwenguva yakareba, uye handikwanisi kumira kwenguva yakareba kana kugara kwenguva yakareba. Saka ndinotora mapills about 6 pazuva roga roga.
Vamunetsi vanoti pavakasangana netsaona iyi vaizvibvira kubasa vasinei nevairatidzira. Vamunetsi vanoti pari zvinokuripwa kukuru kwavangada kubviswa bara riri mumuviri wavo.
Chikumbiro chikuru chacho chekuti at least vakwanisa kuti ndikwanisa kubviswa bullet mumuviri wangu, ndochikuru chandiriuda for the meantime. Lesika kwanso bviswa bullet muno madokta watu akwanso rivisa, asi kuIndia kuIndia vanokwanisa kurivisa asi mari yacho yakawanda.
Mumwe wevanhu vakakuvara muna Nyamavhuvhu gore rapera vadzikamai Chifanga, avo vaive mutyairi wekombi, vanoti vakakuvadzwa nebara pagombo. VaChivhanga vanoti kubva zvavakanovhiyiwa vachibviswa bara iri havasati vakwanisa kudzokera kubasa. VaChivhanga vanoti ivo nemhuri yavo vari kutochengetwawo, uye vanoshuvira kuti dai hurumende yavaripawo kuti varerukirwe neupenyu.
Vanovanogara 7 days kuti gumbo ravanonge ririoparetwa ribviswe bara rari mukati megumbo. Ira vanaisa vanganetsaona nandiridhiraivha, saka izvizvo hasati ndadzokera kubasa. Ndirikutongochengetwa nankoma, mhuri ichibatsirwa nankoma zvese. Chechokwadi hapana kana chati chauya, ratarisira kuti vaikwanisa ngotipo mugove kuti inokwanisa kusustaina kalife nomhuri nechiwano chokubata.
Muzvare Precious Mavenga, avo vanotengesa zvinhu mumugwagwa, vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemasoja, uye vave kurarama nekumwa mapiritsi anonyaradza marwadzo.
Pandaitengesa ndo pandakasangana netsaona iyo yekurohwa nemasoja. But kubva 1 August yacho hapana zvakamboitika. Totaurawo kuti zvandaitengesa zvakatorwa, ndakutotanga pazero. Hapana zvakaitika anything whatsoever, hapana assistant ndakatora kunze kwetreatment chete yandakangopiwa necounseling. Ndakanyanya kukuvara zvemukati zvokuti mamwe mani ngirikini maeffects acho akazonyanya kubuda nechando, senge ndainyanyonzwa mabayo kuenda inside nekuleft ndaithink iri kutsika kwandaitwa ndichikikwa nejombo ndokumuka kuwadzi. Saka zvaiitira mukati zvokuti hapana kungorely on pain is kungonwa mapiritsi ekunyaradza marwadzo.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Amai Blessing Gorejena, vanoti havasi kufara nehurumende nekusabatsira vanhu vakakuvadzwa nevakarasikirwa neupenyu hwevadikani vavo pamhirishonga yaNyamavhuvhu iyi.
Hatisi kufara zvikuru nekushaya matano kuri kuitwa nehurumende yedu. Hatisi kuona yatingati seriousness kuside regovernment kuti vabatsire vanhu vakakanganisirwa nemhirizhonga iyoyo. Tine vanhu vakawanda zvikuru, vamwe vakakuvara zvakaipisisa vachiri kutorarama nemaronda iwayo avakakuvara. Vamwe vacho ndo vari kutorarama vane mabullets munyama dzavo, havasi kukwanisa kureiza mari yekuti vaende kunoona ana chiremba.
Mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights, Muzvare Roslyn Hanzi, vanoti zvinovashungurudza kuti mushure megore vanhu vakuvadzwa nekufirwa, hapana ataripwa uye hapana kana musoja atasungwa.
Tinoona kuti vakakuvadzwa, vakafirwa, hapana muripo wavati vawana. Vakakuvadza vanhu vanova mauto nemapurisa, hapana ati aendeswa kumatare edzimhosva kuti anochuchiswa, kuti aonekwe kuti mhosva yaakapara iyi anofanira kana achivharirwa achiendeswa mujeri kana kuti achi nzi abhadhare muripo anofanira kubhadhara muripo wemari.
Mushure memhirizhonga iyi, hurumende yakaisa komishini yaitungamirirwa nevaimbova mutungamiriri weSouth Africa, vaKgalema Mohlande, kuti vaongorore chaive chakonzera mhirizhonga uye kuti chii chingaitwe. Komishini yavaMohlande iyi yakabuda negwaro rakakurudzira hurumende kuti vose vakavhiringwa nemhirizhonga iyi varipwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti hurumende yasvika papi nenyaya yemhirizhonga yakaitwa muna Nyamavhuvhu. Asi munyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vatiti vanyorere mibvunzo iyo tavapa asi havana kupindura panguva yekuenda pamhepo. Asi amai Mabhiza vakamboudza vatori venhau kuti hurumende yakatotanga kuzeya nyaya dzevanhu 35 vakashayikirwa nehama dzavo kana kukuvara pakapfurwa vanhu muna Nyamavhuvhu gore rapera kuitira kuti varipwe. Mhirizhonga iyi, sekutaura kwesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa uye vanhu 20 nevapfumbamwe vakakuvara zvakaipisisa. Vakafa musi uyu ndi Brian Zhuwao, Jealous Chikandira, Challenge Tauro, Gavin Dean Charles, Ishmael Kumire naSlivia Maposa. Nezuru America yakaisa pazvirango zveupfumi nekufamba, mukuru aitungamirira mauto musi uyu, retired Major Anselm Namosanyatwe, pamwe nemudzimai wavo, amai Chipo Machona Sanyatwe, avo vanomirira Nyanga North muparamende. Bazi rezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika rinotarina kufara nekutemerwa kwakaitwa vaSanyatwe zvirango neAmerica uye rasvitsa nhasi nyunyuto yehurumende kumiririri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian Nichols. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.